nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 19 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi. Madzimambo kurudzirwa kuti asachatise vana vasati vabva zera. Bazi rezveutano roparura chirongwa chepiri chekubaisa vana nhomba yekudzivirira chirwere chemheta makumbo. Kambani huru inochera lithium yeZimplats yogumura vashandi mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Madzimambo munyika ari kukurudzirwa kuti asaropafadze kuroorwa kwevana vasati vabva zera sezvo izvi zvisiri pamutemo wenyika. Madzimambo ave kubvumidzwa kupa zvitamba zvekuchata mushure mekuwandudzwa kwemutemo wewanano kana kuti Marriages Act. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Yambiro iyi yabuda pamusangano wemazuva maviri watanga nhasi muBulawayo wekudzidzisa madzimambo emunyika pamusoro pezviri mumitemo yenyika yewanano neyekugara nhaka. Pasi pemutemo wakavandudzwa wewanano, madzimambo ave kubvumidzwa kupa magwaro ewanano pasi pewanano yekuroora kana kuroorwa mutsika dzechivanhu kana kuti customary marriage muchirungu. Varex Shana, mutevedzeri wasachigaro weLaw Development Commission, vaudza gungano iri kuti zvimwe zvezvakakosha ndezvekuti madzimambo anokwanisa kuroodzanisa vanhu kana chete agutsikana kuti vaviri ava vanenge vasiri pasi pemakore gumi nemasere kuti hapana mumwe wavo anotori mune imwe wanano uyewo kuti havafanirwe kuve nehukama hwepedyo. Vatsinira kuti imhosva pasi pemitemo yenyika kuti madzimambo abvumidze wanano yevanhu vanenge vasati vabvezera vari pasi pemakore gumi nemasere. Amai vembai Nyemba, munyori mubazi rezvemitemo, vati bazi ravo riri kuita chirongwa ichi zvichiteera danho rakatorwa rekuti madzimambo akwanise kuitisa wanano kumamisha.
Customary vanhu vose vanga vakatogarisana kumusha, its customary vanobhadhara maroora vanoita sei, madzishe ozosvika ipapo achiti vanhu chisainai. Vasi kuita civil marriage iyayo muchechi asi vari kuita maka customary marriages.
Kuda kunze anoye murwiri wekodzero dzevanasikana nevanhukadzi ari mukuru mukuru wesangano reWomen's Association of Survivors ati anofara kuti mitemo yenyika yatsojeka kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwe kuroorwa kana kuroodzwa.
Izvi zvichabetseredza kuti macases emachild marriages adzike nekuti kumamisha vana vasikana vazhinji vanoroodzwa nevabereki vari below 18 uyezve madzimai mazhinji kana azofirwa vanodzvanyirirwa nehama dzevarume vavo vachitorerwa maproperties.
Asi madzimambo ane chitsama ashora zvimwe zvezvinotarisirwa pasi pekuvapa masimba yekuti vaitise wanano kusanganisira kuti hazvina kukosha kuti vaviri vanenge vachida kuwanana vaunze vabereki vavo pamberi pedare asi kuti vangounza chete vafakazi vavo avo vanogona kuve hama kana shamwari. Mambo Chikwaka nemumwe weavo vashora izvi vachiti zviri mumutemo hazvizi izvo zvakabvumwa nemadzimambo.
Anokwanisa kumuuya nemwana wochatisa vari vaviri iwo baba vari vapenyu hatiziwo kuti izvi zvabva papesi.
Vamwe madzimambo atiwo mutemo uyu hauenderani netsika dzechivanhu. Mambo Mutasa vati zvakakosha kuti madzimambo asangomirirwa musenate chete asi vavewo mudare rehouse of assembly umo vati ndimo munogadzirwa mitemo.
Vakadzi yuti yakapinda vakapiwa makota muparliament because that way it makes a vote.
mubunzo wabunzwa nevamwe wekuti mtemo we Marriages Act uyu haujekesi kuti munhurume akwanise kuwanana nemumwe munhurume kuti munhukadzi akwanise kuwanana nemumwe munhukadzi. Vashana vati bumbiro remutemo wenyika rinobudisa pachena kuti izvi hazvizi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mungwe mubatanidzwa wemasangano anomirira varairidzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti varairidzi kutanga mangwana vanenge vachiratidzira kutsutsumwa kwavo nemadhora makumi maviri ekuAmerica akawedzerwa pamihoro yavo nehurumende kuchikamu chavanopiwa nemadhora ekuAmerica. Munyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vaudza Studio 7 kuti havatauri nezvenhaurirano dzemari panhepfenyuro. Ukuo rimwe sangano rinomirira vashandi wehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions raburitsawo gwaro richiti harinei neurongwa hwekurangwa mabasa huri kutariswa kutanga mangwana, richiti nhaurirano dzemihoro kuZimbabwe National Joint Negotiating Council dzichiri kuenderera mberi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari munyori mukuru weFOZEU vaObert Masaraure.
Tume dzatatumira nyika yese dzichifamba dzichishambadzira nyaya yekuramwa mabasa dzadzoka nerimwe kuti Zimbabwe yese yasunga rimwe chete kuti mangwana musi wechina nechishanu zvikoro zviri kuvharwa, varairidzi havasi kuenda kubasa. Varairidzi vari kuratidzira nenyaya yemuhuro wavo uyo waane usiri kuda kureviewa naemployer. Maridzi apinda nhasi vamwe vatambira ma$17 ipo paimbopromiswa 20. Employer haasi kuda zvachose kuti varairidzi vawane chouviri. Zviri kuvatsamwisa zvakanyanya zvekuti mangwana hakuna vari kuenda kumabasa.
Mambonzwawo here kubva kuhurumende?
Tisiri takamirira kunhu vaemployer asati apindura, takamunyorera magwaro maviri kubva musi wavatiudza mashura ekuti mari yavari kuwedzera $20. Tichaziva kuti vachapindura nekuona kwavachaita kushayikwa kwevanhu muzvikoro mangwana.
Asika hurumende iri kuti hamuna kungowedzerwa chete mari dzemadhora ekuAmerica, asi iwo mihoro yenyu yemadhora ekuZimbabwe inenge yakunzi ibhadharwe nechikero chemari yemubhengi kana kuti bank rate pazuva iroro.
Vese vanogara muZimbabwe vanozviziva kuti madhora emuno haakwanisi kuwedzerwa munhu pei, nekuti musi waanowanda ari mumabank account emacivil servants ndo musi unoshuta rate. Rate yebank rate inenge yashandiswa musi waunonzi ndo yayakakuletwa nayo. Musi wainozopinda muaccount mako, rate yeblack market inove inoshandisa vanhu kuwana maUSD anoya anoshanda kutenga muZimbabwe inoshuta zvakanyanya, sekushuta kwaita nhasi tichinzwa kuti vamwe vari kuti yatova kusvika kuma$27,000 zvasati taverify. Zvazvongoreva ndechekuti mari iyoyo inokurumidza kudyiwa. Pazhinji pamunoitambira chero mukanzi yalingwa nebank rate, paunoitambira inenge yakangodyiwa nerate inokurumidza kujamba musi unowana macivil servants mari.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vari munyori mukuru weFOZEU vaObert Masaraure vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano rakabatana neUnited Nations neGlobal Polio Eradication Initiative raparura nhasi chirongwa chekudonhedzera vana vari pasi pemakore 10 nhomba yekudzivirira mhetamakumbo kana kuti polio. Izvi zviri kuuya panguva iyo sangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF riri kuyambira kuti chirwere ichi chinogona kupararira kune dzimwe nyika dzakapoteredza. UNICEF iri kukurudzirawo kuti vatendi vasingadi zvenhomba kunyanya kunzvimbo dzekumanikaland dzinoti Buhera, Mutasa nemutare vakurudzirwe kutambira nhomba iyi ichiti inogona kuuraya kana kukonzera urema. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri mubazi rezveutano vaDonald Mujiri.
iyo yatinoti novo oral polio vaccine type 2 as NOPV 2 in Zimbabwe. Ichange chitwa nyika yose kana pachikuba tenga ti country wide. Iri kuraka pamusoro kubudirira kwakaitwa first round iya yakaitwa mu 23 February 2024. Yakapurikidza labariro yavo yekufadzinda vana over 4.6 million children under the age of 10. Saka second round iyi hulu campaign iri kuti kamutora kuti March 2024 zvichireva kuti Friday. Saka vatekati matrend health team vachange vachisvika mudzimba muzvikoro mumamaketi makliniki kumakreshi vachizoita administer the NOPV2 vaccine kuvana vari under 10 years of old.
Saka muri kushanda sei nebazi redzidzo apa?
Bazidzidzo nezvesekera handiti zvinonoza kuti kana kwaitwa maoutbreak kwakati kachinyi pano rine hukama huripo hwebazi rekuwirirwa kwevana needucation kuti nezvevana vari kuenda kuchikoro ndokune vana vose. Saka hukama huripo hwokushandira pamwe chete hurongwa hwehurumende.
Pachirongwa ichi muri kutarisira kudonhedzera vana nhomba vangani
4,206,000 and 606,013.
Sei zvakakosha vamujiri kuti vanhu vaendese vana kuti vadonhedzerwe nhomba iyi? Sei vabereki vachifanira kuita izvozvo?
Isusu tiri kuedzera vabereki kana nevatikati muchirungu macaregivers kuti vanyatsokuita make sure kuti vana vavhaksinetwa second round iyoyi. So kuti vabvunze mibvunzo yavanenge vainayo kuma healthcare workers vedu tichitizve varambe vachiita atingati continue practicing good hygiene, removing frequently hand washing, ngevarambe vachidzivirira atingati mukirungu spread of polio and other diseases, andezve immediately contact the nearest health facility if they see chati kana vaona any sudden problem inenge iine mwana.
Iyo nhomba iyi iri kudonhedzerwa vana iyi inganzi here aizokanganise utano hwavo? Kana tichitarisa zvakaburitswa nana mazvikokota munyaya dzezveutano, hapana matambudziko ainayo?
Haisi Zimbabwe chete iri kupa vana nhomba, iri pasiro zvinova zvakabvumidzwa naiyo inoona nezveutano hwenhomba nechinova WHO. Saka hapana kana chingachirwe ipapo.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Apo nyika iri pakati pekupemberera mwedzi wemadzimai wakurume, vasikana nemadzimai echidiki vanoti kunyange vachitenda hurumende nematano airi kuramba echitora ekuvawanisa mikana yekuti vazvipundutse, rwendo ruchiri rurefu. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi zvizere.
Munyaya dzezvematongerwo enyika uye muupfumi hwenyika, variko vechidiki vakafanana naDelight Magombo vanoti madzimai awaniswa mikana mizhinji kwazvo nehurumende.
Kare zvainetsa kuti madzimai apinde mune zvesarudzo, asi mazuvano zvavanyore. Zvekare hurumende yakaisa mitemo yakawanda inobatsiridza kuti madzimai akwanise kunge ari mupariyamendi pamwe chete nemumakanzuro. Munyaya yeupfumi dziriko mari uyewo zvirongwa zvakasendekerwa madzimai chete, saka hatingati hapana chiri kuitwa nehurumende.
Asi mumwewo mudzimai wechidiki muzvare Besta Chandata vemuHarare havawirirani nemuono wekuti madzimai ari kusimudzirwa zvechokwadi munyika.
Madzimai echidiki ndo the group riri kusasa chaizvo chaizvo tikanyanya tarisa mararamiro ari kuita vanhu, tikatarisa maeconomic hardships aripo, ndo vanhu vari kunyatsotambura ivavo. Tikada kutarisa mastreets, ndo vangozara vari kuedza kutsvaka kurarama. Saka kuti titi pane empowerment iripo katinenge tichitonyeperana. Vacho vari empowered, maybe they are being connected kuti vaite sei vambodyawo.
Mukuru wesangano rinoshanda nevadzidzi vechidzimai vemuzvikoro zvepamusorosoro reFemale Students Network Trust muzvari Evanice Munando vanoti mune zvematongerwo enyika madzimai echidiki ave kuwaniswa mikana iri nani chose.
Tiri kuona sekuti nzvimbo zhinji dzakaita semapolitical spaces, mapolitical party ariko iko zvino ari kuedzawo zvizhinji kuti mayoung people, especially mayoung women, apinde mumadecision making. Zvinhu zvinoratidza kuti nyika yedu ine chiono nekwatiri kuenda kunenge kwakati JK.
Kune mitemo yakafanana newe gender policy wakadzikwa nehurumende kusimudzira madzimai kuti vawane mikana yakaenzana neye varume kuchitiwo mimwe mitemo iri mubumbiro remitemo inovatendera kuwana zvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika pasina kukwikwidzana nevarume. Gurukota rinoona nezvenyaya dzemadzimai, amai Monica Mutsvangwa, vanoti hurumende haisi kuzomira kuramba ichiwanisa madzimai ese zvavo mikana yekuzvisimudzira.
Women around the world, shattered glass ceilings, broken barriers.
Zvinofadza kuti pasi rese madzimai ari kuita mabasa anonwisa mvura, vachipinda munzvimbo dzaingonzi ndedzevarume. Hakuna chiri kunwisa madzimai anhasi. Tikatarisa medu muno muZimbabwe, muchuchusi mukuru, zvekare negweta guru rehurumende, vanhukadzi. Tiri imwe yedzimwe nyika dziri kuita zvihombe mukutsigira madzimai paari kusimukira.
Vanoongorora nyaya dzemadzimai uye vari mukuru wesangano rinoshanda nevasikana nemadzimai echidiki reGirls and Women Empowerment Network Trust muzvare kumbira ikaiya vanoti panoda kuita sungawirirano pakati pezvinovimbiswa nehurumende nezvinozozadzikiswa.
Ndinonase kunge rumwe ruko runopa, rumwe ruko ruchitora, nekuti mutemo unopa kuti mikana ngaiende kumadzimai echidiki, madzimai echidiki ngaawane mikana yekutungamirira, madzimai echidiki ngaapuwe mikana yekuita mabhizinesi, vaone mikana yekuenda kuchikoro. Wozotarisa manje kuti mari yacho yekuti vaende kuchikoro vanayo here? Hapana. Mari yacho yekuti vaite mabhizinesi vanayo here? Hapana. Saka mikana iriwo pabepa nepakunyorwa.
Kushaya mikana yakazara yekusimudzira nekutsigira madzimai echidiki kunonzi nedzimwe ongororo dzakaitwa nemasangano akazvimiriririra kunoita kuti vapedzisire vave kupindana nemabasa akafanana neupombwe kuba nezvimwe zvisiri pamutemo. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti madzimai anofanira kusimudzirwa kuti vatore zvinzvimbo zvepamusoro munyaya dzezveupfumi vachiti pasi rose pamakurukota ezvemari gumi vaviri chete madzimai uye pamagavhuna emabhanga makuru enyika varume vanenge vari vapfumbamwe mukadzi ari mumwe chete chete. VaGuterres vakataura mashoko aya vachivhura musangano wepagore wakanangana nekusimudzira madzimai kuti awaniswe mikana uri kuitwa pari zvino kumuzinda weUnited Nations kuNew York unonzi Commission on the Status of Women kana kuti CSW. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, Anton Blinken, vari kutarisirwa kushanyira Saudi Arabia neEgypt uko vari kuedza kuenda kunotsvaga nzira dzekumisa hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Vachitaura vari kuPhilippines, vaBlinken vati panodawo kutsvagwa nzira dzekuona matongerwo, kugadzikana kwenyika nekubatsira dunhu reGaza. VaBlinken vati America yakaudza Israel kuti ive neurongwa hwekumisa hondo nekubatsira vanhu vemuGaza nezvekudya. Hondo iyi yakatanga musi wa 7 gumi guru gore rapera apo Hamas yakarwisa Israel ndokuuraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri. Israel yakabva yatangawo kurwisa Gaza uye bazi rezveutano mudunhu iri rinoti vanhu vemuPalestine zviuru makumi matatu nezviviri vaurayiwa nemauto eIsrael. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti dzinobvumirana negwaro retsvakurudzo rakaburitswa nebhanga repasi rose reWorld Bank iro riri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ibatsire nenzira dzakasiyana-siyana kusimudzira makambani akazvimirira ari kushanda zviri pamutemo kuitira kuti asaguma avhara kana kuzoshanda zvisiri pamutemo. Nyanzvi mune zveupfumi vari muzvinabhizimusi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti ichokwadi chataurwa neWorld Bank kuti mabhizimusi anoda kubatsirwa.
Anoda kutopuwa mukana wekuti vanyatso kutosumuka vabve pavari kutanga kudaro. Ende zvinopa chimiro panyika ndiwo mabhizinesi eformalization. Saka akazotobatsirwa nehurumende pachatova pakaoma.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare Happiness Zengeni vanotiwo zvakawanda zvisiri kuitwa nehurumende kuti isimudzire mabhizimusi akazvimirira achiri kusimukira.
Tinoona kazhinji zhinji zvacho hurumende inoshandisa mitemo yakaomarara isingakwanise kukomplaiwa nayo nemabhizimusi achiri kusimukira. Saka jubulevu that high rate of informalization equation is and chikuru kunyanya nyanya ndechekuti vanhu vari kupinda mabhizimusi aya havari kupinda no not kuti ma entrepreneurs but vari kupindona kuti vari kuda chekurarama.
Uku imwe kambani huru inochera chicherwa cheplatinum yeZimplats yazivisawo nhasi kuti kutanga nhasi iri kukurudzira vashandi vanoda kusiya basa kuti vanyorese ichiti yatora danho iri senzira yekuti ikwanise kuramba yakavhura kuburikidza nekudimura uwandu hwevashandi. Kunyanga hazvo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzichiti kuderera kwemutengo weplatinum pasi rose ndiro dambudziko guru ramanikidza kambani iyi kuvhara. Izvi zvinonzi neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha zviri kuwedzerwawo nekusafamba zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe.
Hongu tinogona hedu isu kuti tarisa kuti ndofunga zvicherwa izvi mitengo yazvo mhiri kwamakungu kwazvinotengwa uku haina kunge yakanaka, asi ngatizive kuti zvatinogara tichitaura isu misine nguva zviri kubata mbira dzakondo upfumi hweZimbabwe zvakaita sokushayikwa kwamagetsi zvinoita kuti mabhizinesi ose zvawo anoshandisa magetsi kana kuti anowana zvinhu kubva kwazvinogadzirwa zvinhu zvisafamba nomazvo.
Saka matambudziko ari kukanganisa upfumi hwenyika aya angagadziriswa sei? Dr. Jokonya vanodzoka vachiti
vehurumende nemabhizinesi, Minister of Industry, Minister of Finance, Minister of International Trade, inova Foreign Ministry vanofanira kutogara nesu pasi vaone kuti teita sei, nokuti zvechokwadi mabhizinesi chaiwo anga achioparata zviri pamutemo zvinoita kuti hurumende igogona kukolekta tax yayo zviri nyore ari kutambudzika.
Gwaro reWorld Bank iri iro rakaburitswa svondo rapera rinotiwo zvimwe zviri kukanganisa mabhizimusi kuoma nekudhura kutanga makambani munyika pamwe nemitemo yekunyoresa mabhizimusi iyo inonzi yachembera. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo takundikana kubata gurukota rezvemaindastiri nekutengeserana vanxobi zvitandlovu. Asi zvayo World Bank inoti zvakakosha kuti Zimbabwe igadzirise zvimhingampinyi izvi kana ichida kuti ikwanise kukohwa mugove uzere kubva kumakambani akazvimirira. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti vaimbo vamutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakati vashaya kambani inovapa mari yechibatiso inosvika mamiriyoni mazana mana nemakumi matanhatu nemana emadhora kana kuti $464 million. Mari iyi ndeyekuti vakwanise kupikisa mutongo vakapiwa nedare remuNew York kuti vadzosere mari dzavanonzi vakawana zveuori nekubhadhara mitero iri pasi pasi pane yakatarwa uye kuwedzera upfumi hwavainawo kuti vawane zvikwerete. VaTrump vanofanira kubhadhara mari iyi kuti vasatorerwe midziyo yavo pavanenge vachiedza kupikisa mutongo uyu kudarire pamusoro. VaTrump vari kumirira maRepublicans musarudzo yemutungamiri wenyika vachakwikwidzana navaJoe Biden vebato reDemocrats nevamwe vakazvimirira. Mukuziya nezvenyaya iyi tanonoka wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masiye.
Trump wari kuda kuapira just mutongo iwoyo but process yacho yokuti vaapire inoda kuti ivo vape mari yechibatiso yeinganzi bond kumatarezi mhosva inoitisa kuti vasekiwe ability yavo yokuzokwanisa kuapira. Kana vasingakwanisi kupa bond vanofanira kupa iyoyo mari yakapuwa necourt kuti ive ichigarawo kune imwe account inenge ichiitawo interest. Izvo zviri kuti vaTrump mari iyi yakawandisa ende havakwanisa kuva vachiireza munguva yokuti vakwanisa kuzoapira mutongoro.
Saka zvadari saizvozvi vaMasiye, chii choitika kuna vaTrump uye matare anozvitambira sei?
Ya pari zvino vari pamaromaranzombe vanofanirwa kuva vachibudisa mari iyoyo because process yokuapira iprocess yavari kuita ivo pachavo nemagweta avo. Vakatadza kuwana mari iyoyoyo yechibatiso kana kuti yebond. Izvo zvakureva kuti vanofanirwa kuva vachizopa mari iyoyoyo kune avo varunzi like mavictims epanyaya iyi. Inokwana kuva mamiriyoni akati kuti because toona kuti havasi vega vaTrump Kuku nziva pada mri kune wanawabo tu waripo zekari waku pada ratini mari zinokwana kutama million million ichi enyo watambo waripo zekari panyayo saka inyayo utikana wakataza kuwa na mario ye ye bond it means kuti vanengo waita pachurungi ya tingati forfeit ability yavo yoku appeala ruling iyo hii ya wala kuti hili kukondresa ya wakati shock ndugu ya zuwa kuti maria zuwa kwa wagisa zikuru bati kana waka isha wa mari yoku batisa it means kuti ya wacha kwa sikuwa pila ndu wafuwa kuti wawachi badara mari yoku wakata zozo badara mari yoku zakura kuti maproperties avu awano ona aninga ukusubatu wawo kuti achitengiswa kuti mari yoku ireziwa
Gweta rinogwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKenneth Masie vari parunare kuTexas vachitaura naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yekuti vateereri muzvitaurire mega zvamunofunga.
Mukore uno ukaona uchiti pamberi neZANU-PF chokwadi chaicho kutaura nechokwadi haona kukwana nokuti uri kuti pamberi neurombo pamberi nekushayika kwemagetsi. Pamberi neumbavha aidza uri gororo kana kuti haona kukwana nokuti hazvisirizvo dai maitirwa ari kuita nezanupf izvozvo zvirizvo zvataiita pasitsago tisina kukunda mabhunu nokuti mweya wakanga uriko wange ukamaradha wekuti iwoyo chausina ndokupawo ndichiona kuti welfare yako yakadini wakuwara here wadini zvino zviri mazuva ano injake njake nyika yedu ineyo tichangosaona kufumata mustone age yaanemakomba zvicherwa zviri kuenda nokuti zvetiri kuita zvacho upfumi hwetiinahwo nezvetiri kuitirwa isusu hazvifambirani tikatarisa Libya vanhu vaibhadharirwe roora mwana achienda kuchikoro magetsi anga asikabhadharwi nokuti vane oil isusu tinoti tinei munyika muno
Washamarari murisei disaksidi kwarusapo uko inini ndirotongoona kuti nyaya iripo ndeyekuti America yakatoinga inotombunyikidza kodzero dzedu bozi painoisa masanctions anosafa ndisu macitizens mapoliticians hambosafi saka itori neutsinye nesu inotombunyikidza kuti kodzero dzedu futi
kuno kuZimbabwe kuno kutazwawo nenyaya yekubhadhariswe mari muzvipatara umu unobhadhara $3 kurapwa kwacho hapana kunyorerwa kadhi basi anobhadharisa vachiti nge community development fund inonga ichida kuzovakiswa pazvipatara hapana chingowakwa ngemari idzodzo zvizhinji zviri kuwakwa ngemadhona mari iyoyeyo haurapwi usina kubhadhara na wanambuya watobata mudonzoro asina nekwachaona mari yacho hakuna kwawachaiwana kare mazuva taisoziya zvichizi mari iyoyo ungobhadhara madhora pamusha kuvanhu vemunharaunda ino yakuzi pamunhu wega wegwa nemwana une gore rimwe une 2 years une 3 years ungongori ubhadhare mari iyonai usina mari iyona hausiri kurapwa mishonga yacho hapana mbotibvunzirai vantu avo mbotitauriro kuti zvino rewei mari yacho iri kuenda kuri iyonai ndini hangu inini kwamuchadziya pamuchadziya pachipatara chemuchadziya kiriniki apo tibatsirewo tazwa ngekubihwa mari dzedu
ndinochemawo kune zviri kuitika muzimbabwe ndinomwari apindira hatichatarisiri kuti zvingaitwa noumwe munhu kunyange zvinoitika zvemaaccidendi zvinoitika zvokubiwa kwemari zvinoitika zvokubiwa kwevana nokupondana kwavanhu taakungokumbira kuti mwari apindire nokuti nyika yedu haina mutungamiriri mutungamiriri aripo anotungamirire zano achitonga vana vezimbabwe kwete kuti anotungamirire nyika
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 musakanganwa chirongwa chedu cheve chidiki chethe connection na 8 PM apo tiri kutarisa nyaya yemamiriro akaita zvino mumapazi edzidzo vamwe varayiridzi vachirangwa mabasa vadzidzi vachitiwo mari dzavari kubhadhariswa adzakawandisa sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi madzishe okurudzirwa kuti asachati sevana vasati vabva zera bazirezo utano roparura chirongwa chepiri chekudonedzera vana nomba yekudzivirira mheta makumbo. Tavatasuka kumagume chirongwa chedu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusaya mina Standekile Mhlanga.
Kuizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuMbimbitho 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Thina esibulayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccination bonke abantwana abasuka ku 0 siyafika ngaphansi kwe 10 years bathontiselwa kulesihlelo.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka engaphansi kwelithumi yokuzalwa umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wepolio luqalisile lamuhla elizweni lonke jikelele.
Khathesi yena olwakhe uhlelo oluqondane lalo kalala uhulumende weZimbabwe usethembe khona ukuthi bona abazimele bodwa bazabuya bazencedisa njenge-WFP. Ngabe banenhlelo zabo eziqondane labo ukuthi nxa sokule situation enje bayilungisa njani abantu badlani.
Uhulumende uthi iziphala zelizwe ezilondolozwa luhlangothi lwe-GMV sezisele ukudla okulutshana kakhulu. Njalo lesivuno salonyaka sisoze sifike la kusigidi esisodwa samathani. Umongameli Joe Biden weMelika lo wayengumongameli umnumzana Donald Trump sebekhankasa ngamandla elizweni lonke belungiselela ukhetho lalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ihlandla lesibili lohlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka engaphansi kwelithumi yokuzalwa umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wepolio luqalisile lamhla elizweni lonke jikelele. Uhlelo lolu luqhutshwa luhlangothi lwezempilakahle, inhlanganiso ye-UNICEF leye-World Health Organization njalo luqondiswa ngabe Global Eradication Initiative. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe linikwe umuthi olesisindo esedlula kancane izigidi ezilithumi lengxenye 10.6 million vaccines. Lolu hlelo lukhangelelwe ukufinyelela abantwana abafika izigidi ezine 4 million kusukela namuhla kuze kuyefika uncwabakazi womnyaka ozayo. Umongikazi ophethe uhlangothi lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe uthi kuqakathekile ukulwisana lo mkhokha wepolio okuthiwa yipolio virus type 2.
Thina esibulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccination bonke abantwana abasuka ku 0 siyafika ngaphansi kwe 10 years bathontiselwa kulolu hlelo.
Uhlelo lwenovel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Unkosikazi Hobe uqhubeka echasisa ngokuqhutshwa kwehlandla lakuqala eliqhutshwe ngenyanga edluleyo ekanhlolanja.
Siyakhuthaza abantu bakobulawayo ukuthi babuye. Sizabe sithontisela abantwana sikhangelele ukuthontisela 214,586 abantwana nge-4 days lezi ezilandelayo.
Omunye obengowakuqala ukuhambisa umntwana ekilinika namuhla ngunkosikazi Nomusa Ncube ohlala esizinda kobulawayo. Yena-ke uchasisa ngokuqakatheka kokuthontiselwa kwabantwana umuthi wokuvikela ipolio.
Ihlelo lepolio liqakathekile kakhulu
ngoba la ngapha sikhula la ndlela kodwa abe kade wabona la Jesu abantu babeshaba besiba lesikoleni kodwa la Jesu siyabonga ukuthi sokulohlelo lwamajesu ezimpila kahle okulamajesu lokuhlabela khona ngosizo so nje ngifika lapha mina eclinic mina ngizothatha supply yami OI ngizothola abantu ngibathontisela ngathi ngafona endlini ukuthi abantu ababuye labazulu bezothontisela ngoba kuqakathekile lawa ama 2000 lawa fa ignore abaqakathekisa impilo yabantwana babo.
Isakhamuzi sakobulawayo inkosikazi Princess Bebe uchaze ukuba umntanakhe uza okwesibili ukuzothontiselwa.
Kade ngizothatha amaphilisi ami but nasenhlana lokho ukuthi kuthontiselwa abantwana. Ngo-February 27. Hayi, luqakathekile uhlelo lasincedisa ebantwaneni. Abayenze kahle kakhulu.
Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Bimbiso Majiji laye uthi uzothontisela okwesibili
ngoFebruary wathontisela kule 1 year 6 months uzothontisela umntana usakathikile noma uyazike umntana ipolio
leli hlandla lesibili eliqale lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu kuyonale iviki likhangelelwe ukufinyelela abantwana abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 214,586. Phansi kwalolu hlelo eleZimbabwe linika abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswa kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. Ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelitshumi. EleZimbabwe lacina ukuba labantwana abatholakala belepolio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yathola imendulo yokuba lilizwe eselenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccines. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi iziphala zelizwe ezilondolozwa luhlangothi le-Grain Marketing Board, GMB, sezisele ukudla okulutshwana kakhulu kokanti lesivuno salonyaka sisoze sifike la kusigidi esisodwa samathani. Uphenyo olwenziwe lugatsha lwezokulima luveza ukuba kusivuno salonyaka ilizwe lizathola amathani edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili, i-868,000 tons omumbu. Amabele kanye lengqoloyi kodwa ilizwe lidinga amathani ayizigidi ezimbili 2.2 million metric tons ngomnyaka awokudla kwabantu lezifuyo. Abantu badinga amathani phose ayizigidi ezimbili 1.8 million metric tons ukuze badle basuthe ngomnyaka, kuthi phose ingxenye yesigidi 400,000 metric tons kuyikudla kwenkomo. Okwamanje eziphaleni ze-GMB kulomombo ongena ku-145,000 metric tons kuphela, amabele wona eyi-43,000 kuthi ingqoloyi ibe ku-244,000 tons. Uphenyo lukahulumende lolu luthi isigaba se-Midlands yiso esizathola isivuno esiphezulu ukwedlula ezinye indawo, kuthi iMatabeleland South ithole esiphansi kakhulu. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo zithi abantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo eZimbabwe, sikhuluma kanje, baphakathi kwezigidi phose ezintathu i-2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye i-3.5 million. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi wale nkampani ethengisa impuphu uMnumzana Bednico Bebe, yena owake waba ngummeli wesigaba senkayi edalele ephalamende.
Sikhuluma kunje nje kakulahlelo olukahulumende oluthedandalazi olutshengisa ukuthi i-deficit okhuluma ngayo iza kwenziwa kanjani. Abakwenzileyo kuphela bathi kuma-millers kababavulele bathenge ke umumbu e-South Africa ikakhulu ngoba yikho lapho abantu abawuthaphuza khona okwamanje. Kodwa ke angiboni ukuthi uhulumende olomsoco anga melela ukuthi uya ukuthi amamillions kabathenge umuntu phela ungakhohlwa ukuthi abantu bezimbabwe iningi labo bahlala emakhaya kabathengi impuphu le egaywa ngamamillions baphila ngokuthi bagayise eyabo eyomumbu ababe uthole emasimini so kungumlando kwahulumende ukuthi laba semakhaya ke abadingele lowo mumbu ayebanika lokho okunje ukuthi nxa kuthiwa uhulumende usebenzisana lengatsha ezizimele zodwa yikwehluleka kukahulumende lapho kwehluleka khona uhulumende ingatsha ezizimele zodwa ziyancedisa ngoba phela ziyabe zikhangela ukuthi abantu bakamlimo bangaze babulawa indlala esingakutsho ukuthi kathesi ezimbabwe kulohlupho olukhulu kakhulu ngoba uhulumende wehlulekile ukuqoqela abantu ukuthi baza kudlani ngendlala engaka abantu sebesenza indoda zibonele kodwa besithi balo uhulumende kulusizi ke ukuthi ulafica ukuthi bakhona ke ababe belokhu besithi uhulumende okhona kabuyele ngoba uyakwazi akwenzayo thina abanye kasikubone akwaziyo akwenzayo ngoba sikhuluma kunje nje la kuma business izinto kazimanga kuhle imali kayikho sikhuluma kunje nje imali yeZimbabwe ukuthiwa ibond baphonga ukukhuluma ngayo ayisabo nakali layo sikhuluma kunje nje imali yeAmerica eyo efunwa ngabantu bonke eZimbabwe kayibambeki intungamile inzima ukuyibamba
kodwa uhulumende uthi ulazo inhlelo zokuphathisa abantu encedisana labo USAID labo WFP
iqiniso intungamile ukuthi uhulumende kabambisananga labo abazimeleyo abazimeleyo bancedisa abantu uhulumende akwenzayo kuphela ukuthi abavumele ukuthi bancedise abantu sokabambana ngalabo yena vele kakulani uthwala wenzayo kala plan uhulumende lo Ntunga umuntu ole plan ngabe kuthiwa uyakwazi ukuthi okwakho okuqondane lohulumende aza kwenza yilokho bese kusithi lokho abafuna ukumncedisa abazimele bodwa lawo baza kwenza lokho khathesi yena olwakho uhlelo oluqondane lalo kalani uhulumende weZimbabwe usethembe kona ukuthi bona abazimele bodwa baza buya bazencedisa njenge-WFP bayancedisa kodwa kabancedisa uhulumende bancedisa abantu uhulumende lowo vele unjengopopayi upopayi uyagida lapho kungafananga khona upopayi uyakhuluma lapho kungafananga khona upopayi uyenza noma yini ngopopayi nje abahambayo bengayazi ukuthi benzani ngoba alubana ngabe kuthiwa ngabantu abakhethelwe ukuthi basebenzele abantu ngabe banenhlelo zabo eziqondane labo ukuthi nxa sokune-situation enje bayilungisa njani abantu badlani babanikani
Umnumzana Pedneko Pepe ngisoma business wale nkampani ethengisa impopho kokubulawayo njalo njalo wakuhamela isigaba senkayi edalele eParliamente obexoxa icingweni loNtungamile Inkomo we Studio 7 ekobulawayo Ingatsha zikahulumende ezivalisa olubona ngokwenjiwa kwemigodi lolwe Environmental Management Agency EMA zithi zizaqinisa imizamo yazo lekhansili yakobulawayo eyokubona ukuthi kwenjiwa kwemigodi kuleli dolobho akuphazamisi izikolo lezempilakahle kuzakhamizi lokhu kuphume emhlanganweni wobuqoqo yinhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini Air Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, IVZ, oqhutshwe namhla edolobheni lakobulawayo, kulandela ukusola kwabahlali balelo dolobho ngomsindo lokubhidlika kwezinye izindlu, abathi kubangelwa yikwenjiwa kwemigodi ikakhulu kuward 28 eCowdery Park, lakuward 17 ePhumula leRobert Sinyoka. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lesiphathamandla seVZ kobulawayo, Umnumzana Prosper Masivi.
Uphumile yade kumqoka kakhulu ukuthi abantu bale nto le usayinika information. Bengabona indawo kublaswa nje nemiduli yabo isingani yele kukrekha ngokudala. So sirealize ukuthi no, I think there's in need ukuthi abantu bebe ne-information ekwanileyo eyaneleyo. Abantu babe nemabo ema, ema is not doing this. Bengabona ingcekeza eyenzakala khonaphana. But ema came and thought of it. I know that we are more of e-evaluation and monitoring. Part of the government. So, only eleven Kuluna will be signed to the election. Mawenza, Katia, that the Minister of Mines. Now, when it comes to our plastic, not only have you said, Gay or Kulin, Delhi, not from a case, Yavantu, Amadu, which is now my dad. So, my crazy, I'm not going to mine, who you crazy would know. inyaka eminingi umuntu lokho cousin uthena the best thing yokuthi besebenze la mine ministry that's how well involved kuma mining activities akobulawa so all these organizations and companies adhering to the bylaws of the country ndalo imine yale yalo imine yamasahen Babalel, one of my ladies is about to expire, that they are willing to renew a part. My ladies are about to speak, not renew, if they're not in the year, for me, the Amani of the year. So, the council also on school, legal and all, or at work on an early air, or what's the game. Obviously, instead of working, she's keen, working in the 7th, about from 2 miles, but you know, you have to speak to the information in name. Only the input of Ronka Rambuza or Equan to weekend. That is the information. Information is what there was with Mutu Castro Lapana, or Ella and Vela in a war 17. The Kunoku would be a mass incident to carry a very secure amount of provisions on Bama Monata, on Bama paintings and so forth. There was an example to me of what you've seen, Kenite in the other town. It is a catastrophic of 400 years, but how are people of Ubulawa benefiting from that? I find the Ubulalim Quarter to I find the Ubu.
Yona singathi mnengi yini imgodi etholakala kobulawayo lapho kwenjiwa khona
owathi 28 lowathi 17 ungakhangela amanye ngakhona ismoda kanguma outgate phumula yabo siphuma usisiya ubokani usisiya kuworobert nyon lakowathi 28 asizithathupati bebekhuluma ngengozi mine yikho yabeile kule zinto ezenzakalayo khona ngalaborecycling and kule smarlite ezwayo khona ngayo
Lo ngumnumzana Prosper Masivi isiphathamandla senhlanganiso yeVendors Initiative for Social and Economic Transformation iVisit obexoxa icingweni leStudio 7 ekwabulawayo Wezimayelana la kwele Melika uMongameli Joseph Biden lo wayengumongameli umnumzana Donald Trump Sebekhankasa ngamandla elizweni lonke jikelele belungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Lokhu kwenzakala uMongameli Biden echothozwa ngendlela aphethe ngayo impi ephakathi kwele-Israel eHamas, okubikwa sokuvulelwe abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu 32,000 eGaza, okugoqela abantwana labesifazana. UMnumzana Trump yena ubhekane lohlupho lwamacala angapheliyo aweteswayo agoqela elokutshotshozela udlakela ukuzama ukuguqula impumela yokhetho lokugcina amaphepha elizwe alemfihlo lokunye ukuze sihlaziye udaba lolu uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika
uBiden iproblem engibona mina engaba nayo kungamsinda ngaphandle kwalolu daba lokuthi usegugile I think into enkulu engamsinda indaba yeGaza e-Israel le ukuthi uyihendla kanjani I think uyazama kakhulu ukuthi aphushe for ukusizifaya lapho But yes, of course, ubhekane lo muntu ofana lo Netanyahu, uPrime Minister weIsrael, ongumuntu ovele, mina ngokubona kwami ngumuntu olobandlululo, ongafuni ukulalela abanye abantu, and into nje engamfaka ebunzimeni. Angazihlukanisa lo Netanyahu lento zeIsrael, I think angaba ngcono. Masikhangela udaba lwakhe lokuguga lolu, I think. For the most part, uprove abantu abaningi wrong nge State of the Union address yakhe. Lapho akhombisa khona ukuthi hayi lokhu ezihlangene, we still sharp, uyakwazi ukwenzakalayo, and why very strong. Ngokuthi abantu bachaphele ukuprotecta idemocracy ngoba umuntu ofana lo Trump ufuna ukudestroy idemocracy.
Yeah, uTrump
ke. Ngisenkhangela ke uTrump. UTrump inhlupho zakhe azipheli ngoba khona manje ubhekane lama case lamacala afika 90 or so. And esibone khona manje recently unikezwe i-bond engathi i-bail almost $500 million, about $490 million. Asesehluleka ukuyibhadala ngoba akukho banki, akukho insurance company efuna ukumsiza ngaleyo mali ngoba ungumuntu ongathembakaliyo. I think khona lokhu kuzomlimaza kakhulu ngoba abantu bazoqala ukubona ukuthi uTrump akathembakali.
Kodwa abantu bale ndaba yini lalokho okunye ukuthi wathethezela uDlakela into ezinjalo?
Abaningi bale ndaba lakho kakhulu, imajority ngingathi ile ndaba lakho kakhulu, abantu abangela ndaba lakho yibo laba abasekeli bakhe esibone bemsupporta kuma-primary bekhetha yena ukuthi kube ngummeli wabo kukhetho oluzayo lolu ngo-November.
Ye, kodwa singathi zindala zombili okwamanje.
Okwamanje angeke uTrump akaza wini i-popular vote, into abantu kumele bayinanzelele. UTrump indlela akhona ngayo even ngo-2016 ukuthi awine yilokhu abathi i-electoral college, okunikeza ama-state wonke ama-powers ama-delegates akhethayo. Otherwise ma ukuthi kuya ngokuthi ama-Americans in total i-majority usala khatshana uTrump udlula uBiden.
Lapha liso yomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 eseVirginia. Ngesikhathi yamazwe omhlaba enanza inyanga yokuqakathekisa okwenziwa ngabesifazana e-Women's Month, amantombazana labomama abasakhulayo bathi lancaso kukhona ukuthe kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ekuthuthukiseni impilo zabo, uhambo lusaselude ukuze impilo zabesifazana zibe ngcono. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nxa kukhulunywa ngenhlupho ezibhekane labesifazane, akukhulunywa kakhulu ngalezo ezibhekane labomama abasakhulayo ezehlukile kulabomama asasebadala. Omunye walabo ababona ngezinhlelo kunhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, Nkosikazi Lydia Banda, uthi kuningi okuvimba omama abasakhulayo lamankazana ukuthi benelise ukuthuthuka.
Lokho kusenziwa ukuthi lokhu sibona ama-effects awe gender-based violence. Siphinde sibone futhi le nani labantu abangomama abakwazi ukufinyelela ezemfundo kumbe kwezempilakahle. Khona nje singakhuluma ngokuthi inamba yabantu abangomama abatholakala kuma leadership positions, oza ku business, oza ku corporate world, kumbe kweze politics, lokhu lisaselincane.
UNolwazi Ncube, omunye osakhulayo owaziwa ngokuthi nguLetty the Poet, uthi isimo somnotho welizwe singaqhubeka silokhu sisiba sibi ngale indlela iningi labo lizabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni.
Ma bevele beqeda abakwenzayo elizweni, mhlawumbe sokungaba yisikolo, baphuma abahlale elizweni kakhulu eZimbabwe, baphuma bedinga ama-greener pastures. Ngoba ke abatholi usizo, abatholi lokho abakufunayo elizweni labo. Okwenza ukuthi nxa befika kwamanye amazwe esikhathini eziningi, bafika baphathwe kabi, sengani bayizigqili zalelo lizwe.
Kodwa untombazana wasemzini omdala owemakhokhoba kobulawayo uBeauty Ngwenya uthi nxa kuqathaniswa impilo zabomama bayizolo lalabo abanamuhla, kuningi okuncomekayo osokwenziwe nguhulumende ekuphakamiseni abesifazane ikakhulu abasakhulayo.
Kudala amathuba okuya emsebenzini ayenciphile kubomama lamankazana, kodwa kulezi nsuku sokungcono kuyafana lethuba lokufunda. Yebo, lanamhla kukhanya ingathi imfundo yabafana iqathayiswa ukwedlula yamankazana, kodwa singakhangela emuva sokungcono. Kwezombangazwe kukhona okuningi okungenziwa, kodwa bayancintisa labo ontanga besifazane njalo bayanqoba. Kudala kwakungekho lula kangaka.
Kule mithetho efana le-National Gender Policy ukuthi eyokukhweza iminyaka evumela ukuthi umntwana oyinkazana ashade loba ukwenda kanye lokuya emacansini eyabekwa nguhulumende njengendlela yokuqakathekisa impilo zamankazana labomama. kwezombusazwe uhulumende wabeka umthetho owayenelisisa abesifazane ukuthi bethole izihlalo edalele parliamente la kumakhansili bencintisana bebodwa njengendlela yokwengeza inani labo mama abangena kwezombusazwe. Umphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zabo mama unkosikazi Monica Mtshwangwa uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe ancomekayo nxa kukhangelwa amanyathelo athathwayo ukuthuthukisa impilo zabo mama.
Women around the world shattered glass ceilings, broken barriers.
Kuyajabulisa ukuthi emhlabeni wonke jikelele omama bakubeka sobala ukuthi labo bayenelisa ukuphatha imisebenzi yonke nje eyenziwa ngabobaba. Nxa sikhangela kwelakithi sikhuluma nje umtshutshisi omkhulu kahulumende ngumama kanye legqwetha elikhulu likahulumende ngumama.
Ingcwethi ecubungula indaba zabo mama engumqondisi wenhlanganiso eGugu Lethu Foundation, uGugu Dlodlo, uthi inyanga kaMbimbitho itholisa ithuba lokulungisa konke okuhlupha abasakhulayo besifazane.
We continue to encounter barriers that prevent us from reaching our full potential, from limited access to education, employment opportunity, to underrepresentation in leadership roles. So this Women's Month, kufanele si prioritize ama initiatives a promoter gender equality, to invest also in education.
Ngezinye izikhathi ukuswela amathuba kwamankazana labo mama sokwenza ukuthi bengenane lobungezwa obubalisa obusela ukuthengisa imizimba kanye lobugwelegwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina abalaleli beStudio 7.
Salibonani kuStudio 7. Ngiyalibingelela lonke basakaza bakuStudio 7. Ngilibingelela ngesemaphisa eKhezi. Ngilesicelo lapho kubana nami audio yami ngadluliswa. Bakithi sihlutshwa indlala eKhezi, indlala kulalutho, nezulu alinanga. Siswele ukudla bakithi, siyakhala kubana uhulumende asizwele nje, asidingele ama-donors asinikeze ukudla. Kwele kuhla, lezifuyo zethu azila kuhla, sezifile. Cela usizo bakithi Studio 7, sisidlulisele umlayezo ukuze lo hulumende awuzwe athole ukusincedisa empilweni zethu.
Studio 7 ngiyabingelela ngokukhulu ukuzithoba ngumthunzi ngiseGoli. Yazini Lusizi, ngezano PF nkosi yami ukuthi kathi sonani thina siza ngeZimbabwe, njalo izano ayibi namahloni ngani kunto ezenza umphakathi nezulu eZimbabwe. UJoseph Chuma labo kabathule basibangela umsindo ngoba kwayena uJoseph Chuma wamlandela impilo yakhe ipangukile, hayi ukuthi ngobungcono. Khonokho uyithudela zokuthola hayi kumenza ukuthi abekhulumela izani into engekho nje ibona nje naye. IZimbabwe ibolile, silamahloni emazweni ukuzibiza ngabantu beZimbabwe, siyabulawa senzani. Izanyanyanisa kahle kahle, sothile ngayo asazi ukuthi kuyabhuda ngani. Kodwa-ke ngoba iyalela esikhundleni ngenkani usigumba lo osetshenziswayo ngabomnankagwe, hayi bakithi sesikhathele thina, sazi senze njani.
Siyabingelela, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu ukuthi bakithi basethembele ukuthi izana uPF negovernment yakhe kamnankagwe ukuthi bazowenza iplanning ngabantu abafaya imidlala kangaka lezifuyo zabo, kuyophela konke. Ngoba ngabe kuthiwa umnankagwe ngupresident wabantu, bengamelanga ngokuqalekile ukhetho, ngoba yena uyakwazi ukuthi kala maplani ukuthi uma kufika inkinga efana naleyo esomiso nendlala uzoyenzani. Njengamanje ama-NGO amaningi khona lapha ezobisa usizo la ekhaya waxotshile yena ethi babandakana nama-2C. So-ke bese ngicela ukubuza kwabantu bezani bonabo-ke labo abasebelilamba behlupheke nje ukuthi bathi bazokuthola kuphi lokho ngegovernment yabo yezanu PF.
Isingeleli inkundla, izitshona njani basakazi? Mina ngilombuzo enginawo, wenziwa yini ukuthi amazwe awe-Afrika mayesehluleka ahlala ekhomba amazwe entshonalanga, kodwa ma kuqeda lapho babhenka khona ngale, abantu ababo bafunda khona ngale, bayelatshwa khona ngale, kodwa ma befika ngapha kwabanye abantu abamazwe abo bathi ukwehluleka kwabo kwenziwa ngamazwe entshonalanga. Ngumbuzo engiwuthiya wonke umuntu ukuthi ngampela kuliqinisa lokho. Angiboni mina, ngiboni ngathi nje bavala ukwehluleka kwabo bebe behlala besola abanye abantu, abake beqale labo bezibhekisise ngempela ukuthi kambe abakwenzayo kuqondile yini, imibuso yabo iqondile yini.
Labo ngabanye babalaleli ve Studio 7 vesipha imbono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Likhumbuleke luyalandela uhlelo lo Live Talk lamhlanje, kuhlelo The Connection, lapho esixoxa labatsha ngodubo lokukhuphuka kwamanani amacala agoqela odlame elizweni. Oliver Lelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.